Simple settings.
Soldier.
Never say.
Number 20 bear.
Never say, never say.
My teach my name.
Never say.
Sense
Simba solid.
You don't jump out.
You are richness. Nimu tell you.
Nimu tell you. Nimu tell you. I'm a man. Nili guru.
I'm a man.
Life ya jo and akuraram. Life ya jo na 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 na. I don't know. Nimu tell you. Nimu tell you. I'm a man.
Nili guru. I'm a man.
Life ya jo and akuraram.
Vaititi gonzo vachitoda kundifirita vachitomaka zvavo ini ndichishirita nau zvakutyisa kunge chirongwa chatirida matirida nau ndane plan kunge birida mbiri yacho yandaita yakufadza hama nau ndamuchiki ndakutonzisadza dama can't believe cause one runa wink gaf pandakaimba kure boys ndanga ndafa ndichiri mutrauma I hope my soul heals permanent injury musandibvunze how it feels rap yangu iya yakubhadhara mabills I want another mili kwete mil I mean feels. These days this is so emotional. Misodzi pamatama allow me to cry now. But nobody can stop me kunge reggae. Music iya yo itochora yandikwidza ndege.
Nimutai nimutai amana.
Nili guru.
Amana.
Life yacho ndakurarama. Life yacho na 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 na. I don't know. Nimutai nimutai amana.
Nili guru.
Amana.
Life yacho ndakurarama. Life yacho na 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 na. Zvenge zviroto. Pachingoma ndongoramba ndichichingirisa. Fantasy yangu ichi increase. Kwandochimhanya vamwe chida kundipringisa. Ini zvakaoma godo ravo rim deep freezer. Boys, tiri kuvavhiringidza. Nayo mbiri, mabhebhi ava ndokumavirikidza. Vachiita gonzi vekurumbidza. Pazvinhu zvangu ndakurumbidza. Saiza gonzi iri skillife wangu ndapota. Siyana nazvo wangu saheri ndapota. Life yandakurara, my life yandairota. I'm hotter than the sun, I'll treat you like my daughter. Ndouraya vese in a minute. Brugwa rangu semari, I zip it. Vision revivid, I mean it. Mugemu ndirimo, I mean it. Sky is the limit.
Nili guru.
Nikutai amana. Life yacho ndakurarama. Life yacho na 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 na. I don't know. Nimutai nimutai amana.
Nili guru.
Nikutai amana. Life yacho ndakurarama. Life yacho na 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 na. Zvenge zviroto. Nimutai nimutai amana.
Nili guru.
Amana.
Life yacho ndakurarama. Life yacho na 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 na. I don't know. Nimutai nimutai amana.
Nili guru.
Amana.
Life yacho ndakurarama. Life yacho na 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 na. Zvenge zviroto.